kumbirai mafunda ndiri kuno ku Harare ndirango korokotedza mama wangu mai mafunda gogo mafunda gogo anatanyisa na kumbirai junior tichiti happy mother's day maiyo kwa vumbunu kwa muri uko todawo kuti happy mother's day kuwana mai wese vari munyika medu muno pasi rino rese vakatikoshera happy mother's day kuna mai vanatanyisa na kumbirai makatikoshera madzimai tokutendai nerudo rwenyu mwari akuropofadzei muzvichengete munguva yatiri inoi.